Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chikunguru 3 2021. Makateerera kuStudio 7 nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa izvino vava kudarika 10 times zvataiona munana March, April. Saka zvaakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu umwe neumwe wekuti izvo tidzivirire chirwere ichi. Teka masiki yako pese paunenge uri mumapublic spaces kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu wari kufamba naye nehwako waiwe futi. Ngatirege kupfeka mamasiki nokuti taona mapurisa, kwete izvi ndezvokuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 woramba huchikwira munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze kuvheneka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei, vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe, mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani nje.
Vanhu vakawanda vokurudzira hurumende kuti mabhizinesi ava kuda kwashe Tagwirei aferefetwe zvichiteera ongororo yakaitwa neThe Sentry. Vatambi venhabvu muBotswana votambira nemufaro mukana wekudzokera munhandare zvichiteera kumbomiswa kwemitambo nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira mazuva ose. Izvo nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti mucherechedzo mukuru wekukomba kwaita chirwere ichi munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kufa kwevanhu 33 nezuro nekuda kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekubatwa nechirwere ichi kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumana nevaviri 1442 nezuro wakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kukwira kweuwandu nekufa kwevanhu mucherechedzo mukuru wekudzika kwemidzi kwaita chirwere cheCOVID-19. VaMadzorera vati chitsvambe chave kumunhu wese kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa izvino vava kudarika 10 times zvataiona munana March, April. Saka zvaakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu umwe neumwe wekuti izvo tidzivirire chirwere ichi. Teka masiki yako pese paunenge uri mumapublic spaces kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu wari kufamba naye nehwako waiwe futi. Ngatirege kupfeka mamasiki nokuti taona mapurisa, kwete izvi ndezvokuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe. Ngatiitei zvimwe zvese zvokugeza maoko, zvokusanitaiza, zvesocial distancing kana tiri mumasupamaketi kana tiri kumusika. Hakuna kubvumira munhu kuti aswedere pedyo newe. Usadye uroyi nokunyarava mbuya. Ramba muudze kuti shamwari sibera kure neni, ngatiti social distancing.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari mumiririri wechinhoi mudare renational assembly vaPeter Mataruse vatiwo zvinoshungurudza kuti vanhu vari kuzara kundufu, izvo zvinoita kuti vatapurira nechirwere ichi. VaMataruse vati veruzhinji vanofanirwa kutevedzera mitemo inobata COVID-19 uye vagare mudzimba.
Kurudziro yangu chaiyo ndeyekuti vanhu vatevedzere mutemo wakaitwa neWorld Health Organization kuti vafanira kushandisa mamasi, vogara mudzimba, no unnecessary movement, vesanitiza, kugeza maoko zviri frequent. And then panyaya yekumakrapa, macrowds, nyaya yekuti parufu vanhu vachirongozara vachitamba nezvivana zvidiki vanhu vaiti vashoma shoma vanoenda parufu.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Muchiri vati bazi ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu munyika zvichikonzerwa necovid-19. VaMujiri vakurudzirwa veruzhinji kuti vanobayiwa nhomba pamwe nekutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 kusanganisira kupfeka mamasiki, vakavhara mhuno nemuromo, kugeza maoko nguva dzose, kusaungana uye kumira mumitsetse vanhu vakatarangana.
Reutano hatifarikane zviri kuitika zvokuti vanhu vashayike, asi tinonyanyokurudzira kuti vanhu ngavaende vanobayiwa kudzivirira chirwere ichi, kwozoita kuti vanhu vavose vaite zvinosungirwa kunge vanhu vachiita.
Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi mana nemumwe 1841, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi mashanu nezviviri nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 52,663. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvisere nevana 788,004, uye vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava 564,714. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni 10, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti pachine mutoro mukuru wekuti hurumende ibaye vanhu nhomba neuwandu hwairi kutaura pachitariswa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira hurumende kuti iongorore zvakadzama mafambisirwo ari kuitwa mari nemakambani amuzvina bhizinesi vakuda kwashe tagwirei, zvichitevera ongororo yakaburitswa svondo rino nesangano reThe Century, iyo inoti vatagwirei vane dande mutande remakambani anofambisa mari nenzira dzisina kujeka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nesangano reThe Century rekuAmerica inoratidza kuti vatagwirei avo vanhu vachipanga mazano chemutungamiri wenyika uye vari hama yava Emerson Munangagwa vanopiwa mabasa nehurumende pasina kutevedzwa mutemo, uye vanoshandisa makambani avo akawanda emuZimbabwe nekunze kwenyika kuita mabhizimisi pamwe nekufambiswa kwemari nenzira dzisina kujeka. The Century inoti vatagwirei avo vane makambani makumana anosanganisira anoita zvemhando dzemoto, migodhi, kutakurwa nekufambiswa kwezvinhu, kutengesa nekutenga zvinhu kunze kwenyika vanoshandawo muchivande nevamwe vana muzvina bhizimisi kunyika dzakaita seSouth Africa, Mauritius neCayman Islands, inova nzvimbo iri pasi peBritish Overseas Territory, uko vanoisa mari yavanowana kumabhanga ari muCayman Islands. Nzvimbo iyi inoshandiswana namuzvina bhizimisi vakawanda kuviga mari dzavo. Sangano revatori venhau vanoferefeta uori pasi rose reInternational Consortium of Investigative Journalists rakaburisa uori hunoitika muzvitsuwa zvakawanda zvinosanganisira Cayman Islands, apo rakaburisa magwaro aro ePanama Papers. Nyika dzakawanda dzinorasikirwa nemari kuburikidza navana muzvina bhizimisi vanoviga mari dzavo munzvimbo dzakadai, izvo zvinoita kuti vasabhadhara mitero yemari dzavanenge vawana. Vatagwirei vanonziwo vanowirirana nevakuru vakuru muhurumende kusanganisira muchiuto nekuvasori pamwe nemakambani ehurumende. The Century inoti muna 2019 vatagwirei vakabhadhara mamiriyoni akawanda emadhora kune imwe kambani yemauto eZimbabwe kuitira kuti kambani yavo yeLandela Mining Ventures ikwanise kutenga zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekambani yeGreat Dyke Investments inochera platinum pamwe nekambani kambani yekuRussia. Gwaro iri rinotiwo vatagwirei ndivo mukuru wekambani ine zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana zvekambani yehurumende yekuvimba Mining House. The Sentry inoti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanoramba mashoko aya. Zvinonziwo imwe yemakambani avo makumana Sakunda Holdings yakabhadharwa madhora ekuAmerica 1.6 billion nehurumende kuti itenge zvinhu zvakawanda zvinosanganisira goridhe, mabhazi, mishonga yekuchenesa mvura uye izvi zvakaitwa zvisina kujeka. Vatagwirei vanonziwo vakapiwa kana kutenga chikamu chekambani yehurumende ine migodhi yakawanda munyika yekuimba Mining House zvisina kujeka. The Sentry inoti mapazi ehurumende akaita semapurisa, paramende neanti-corruption commission anofanira kuongorora vatagwirei nemakambani avo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati kunyange hazvo vasina umbowo pane zviri mugwaro reThe Sentry, zviri kuitika izvi zvinokanganisa chimiro chenyika. Vati chingava chinhu chakanaka kuti hurumende iongorore nyaya iyi uye kuti zvirongwa zvese zvekupa vanhu migodhi kana mabasa ehurumende zviitwe pajekerere. Vachiti izvi zvinoita kuti vanhu vasununguke kusima mari dzavo munyika.
Saka zvinhu zvatinogona kuenge tichiitawo implement zvinobatsira zvakanyanya kuita throw a bit of light kuita kuunza transparency na accountability iyoyo. Saka takaita izvo zvatoita zveITI zvinoreva kuti parliament iri involved and my investors acho nema civil society organizations neiyo hurumende and zvinosimbaradza ukama ne social contract munyika nemika.
Gweta zvakare vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti munhu wese munyika anoda kuziva kuti sei vatagwirei vari ivo vega vanowana mukana wokuita bhizimisi nehurumende kana kutenga migodhi munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze kuvheneka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe, mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani nje.
Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vatagwirei vanoita chitsotsi chepamusoro zvekuti hapana anogona kubata uori hwavo muZimbabwe.
But my biggest worry ndeyekuti level of education and investment nenyaya dzeaccounting nekuinvestigata nyaya idzodzo dziri unbalanced, zvekuti anatagwirei they can employ some of the best brains in this world kuti vaite cover up their tracks. And mapurisa edu tichiona level of investment into accounting education among them kana nemi munobvuma kuti havafe vakamubata.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vese vane umbowo hwezvakaipa zviri kuitwa navatagwirei vaunze umbowo uhwu vachiti vamwe vari kungovenga vatagwirei.
Kana vanhu vane zvavanoziva neumbo ngavanyore to the clerk of parliament especially pane mari yehurumende kuti uyu ari kuba mari apa, zvoongororwa nema portfolio committee yehurumende akawanda nge zvandata yecommand agriculture yakauya ichinzi atora 3 billion asi tazeya magwaro acho chero chairman biti vakabvuma kuti aiwa kazvataizvo zvahandizvo tikatodzidziswa kuti aiwa isusu takashandisa mari zvakazvakati imwe mari yakaenda ku GMBE 3 billion yataka zitatora yakaenda papi. Saka facts are important.
Vamuliswa vanonziwo vane ukama navatagwirei. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo bazi rezvemari range richiri kuziya gwaro reThe Sentry. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebhanga guru munyika sezvo gavhuna webhanga iri Dr. John Mangudla vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatinawo kunzwa kubva kuna vatagwirei sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevatatu vanyura mumvura yemugungwa reMediterranean Sea kumahombekombe kweTunisia, apo chikepe changa chiine vanhu vabva muLibya vachienda kuItaly chanyura. Vanhu makumi masere nevana vanonzi vakwanisa kupona munjodzi yaitika nhasi iyi. Komiti inoona nezvechirwere cheCovid-19 muGermany iri kukurudzira kuti vanhu vemunyika iyi vakabayiwa nhomba yekutanga yeAstraZeneca vanofanirwa kubayiwa nhomba yepiri vachishandisa nhomba dzePfizer kana Moderna senzira yekurwisa mhando yeDelta yanetsa pasi rose. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anozivikanwa nezita rekuti Tama. Muzvare Tama vari kushanda ivo vari pasi pesangano remubatira pamwe, sangano rinobatsira iro vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Tama. Mungatipawo nhoroondo yeupenyu hwenyu here?
Takasangana nezvakawanda. Kutanga takasangana neshamwari dzakaipa dzakandikonzera kuti ndizopinda musituation yekuti tingata kuita zveprostitution zvechihure. Tanga takuba zvakawanda zvokutoti hatingambokwanisi kunyanya kuzoexplain but kunyanya kuba nekuvhura.
Wakatanga kutora zvinodhaka zvipi uyezve zvanga zvaafamba sei kuti uzofunga kuti utore zvinodhaka izvi?
Ndakatanga nekutora mbanje. Munguzi yashamwari yaitengesa mbanje vatapinda mu yavanoti ngoma that's prongo vatazopinda mutoriro ndanda kutongoputa zvese. Ndakabva kumba pane zvanga zvaitikawo kumba, saka ndakabva ndabva kumba ndikabva ndanogara neshamwari. Ndaizviita kumba kweshamwari iyo yeshamwari yangu yazvaitengesa iwo madrugs.
Zvinodhaka izvi maizviputira kupi? Zvinenge zvichiita mari yakawanda sei?
Zvinodhipenda nemadrugs acho because kune mutoriro, kune mbanje, kune ngoma, kune dzavanoti skank, kune masanitaizer zvakasiyana zvotengeswa panzvimbo imwe chete. Kana uri mutoriro ubva wangopinda ubva wanzirupinda vanoti mabhesi rinenge riri room ubva wangoziva kuti ndikunopinda mune genga rangu remutori vanoti genga. Kana uchirova mudoro musombodhiya woziva kuti kunopinda murume yevakomana vemusombodhiya. Kana uchirova mbanje woziva kuti kuenda muboisi rako ranoziti marasta membanje.
Chii chakazoita kuti ufunge kuti aiwa zvandiri kuita izvi zvekutora zvinodhaka handichada, uyezve uri kubatsirwa nani pari zvino?
Ndakawana counseling kubva kumubatsira pamwe vanhu vemunharaunda vanenge vataura kuti aiwa pane mwana anetsa. Saka ndakawana pamubatsira pamwe ndakaona vananti Savana nananti Kiri vakandiita counseling vakandiudza kuti zviri kudistroya upenyu hwako. Saka ndakabva ndazvipira kuti kufanira kuchinja kana ndawana munhu anondibatsirawo. Kana ndakabva ndatinda mwana ndakawana munhu anondibatsira ndosaka ndakakwanisa kungese ndichinje.
Kuti usvike pawasvika apa wakatanga kuita sei?
Takatanga taenda kuparenya kuannex kanogara ikoko for 6 weeks tichitochipawa mapiritsi ekuti tibvise madrugs nesystemu because ndaiona zvinhu zvakanga sabrain. Ndichakangoti ndakararaona kana nyoka ungofungidzira kuti ndikuroyewa ugoona kunge brain dzako dziri kutorwa. Akaipa mapiritsi aindibatsira kuti ndinge ndamunhu kwaye ndichibviswawo madrugs aya muviri.
Vabereki nevamwewo vakateerera vangazive sei kuti mwana wavo kanawo hama yavo iri kutora zvinodhaka izvi, vanoona chii?
Haukwanise kudya, pane vana haukwanise kurara. Testament haukwanise kurara mwenje kana 7 days usina kurara. Haukwanise kudya, unenge une simba riya, unenge wakuita simba riya rekuti kana kurova mai unenge warudhu, unenge ane imwe language yaunotanga kutaura. Pane mamwe makomunikatero ekuti unoudza mubereki kuti uchibuda unooneka, unoudza unobuda uchiti hanzi takaenda, uoneka mubereki ikoko instead of mamba ndakumbobuda unonzwa munhu achiti mhomzi takaenda. It's another language. Language yakutochinja, vanhu vane language yavo ivo. Ndapa second stage zvikuita at a safe house. I'm recovering slow but sure.
Shuwiro yako ndeyei semusikana wechidiki kudai, uyezve zvii zvawakatarisira mune ramangwana?
Shuwiro yangu ndeyekuti ndigokwanisa kuita munhu anomirirawo vanasikana vana vese vane makore ari pasi pe18 vasakwanisi kuzvimiririra, vasina kwanisi kutaura, because pane vamwe vanoshungurudzika, kwete because kuti ivo vane vari kumhanyira kumadrugs ikoko nenyaya yekuti zvoniva peer pressure, kana izvinenge zvichitovanetsa ivo pachavo, zvokutoti pane vasakwanisi kuzvitaura, but ini ndinokwanisa kuzvitaura, ndokwanisa kududza, ndokwanisa kuvamirira, because ndochinhu zvandokufungidza ndokwanisa kuita, ende ndozvandonzwa mwoyo wangu kuti ndikukwanisa, because ndakabatsirwawo ende fanira kubatsirwa, basi ndokwanisa kuzviita, because tikaona vazhinji vacho vari kutorira wacho vana vari tanga pa 14-18 years chaiyo, unomgona akangabata vadoashoti bulb nelight, ukandiwana vakakuipira kuchiti aiwa hausi upenyu, chikwanisa kwaexplaina, because vangu vakuru vamutori, because havasi kuziya masaidi kuti ini ndikasazodya malungs angu ndokonongorowa neatatak akangofa ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tama, vanoshanda ivo vari pasi pesangano remubatsira pamwe, sangano rinoshanda nevanotora zvinodhaka. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kuenderera mberi kwedambudziko rekuurayiwa kwevana, vana vadiki vachitorwa mitezo yavo nevanhu vanenge vachifungidzirwa kunzi vari kushandisa nyaya dzemishonga. Kuti tinzwisise nezvedambudziko iri uye kuti ringapedzwa sei, taita hurukuro nasekuru Prince Mutandi Sibanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka reZinata. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda. Aiwa, tinoimba kuti vateereri vapenyu. Sekuru, tiri kuona nyika iri kuramba ichisangana nedambudziko rekudeurwa kweropa, zvikuru revana vadiki vari kuwanikwa vaurayiwawo, bviswa mitezo nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura panyaya iyoyi sekuru?
Tingati nyaya iri kutotirwadzawo kana isu semachiremba kuti uyai kupinda iyoyo kuda kuti vanofunga, kuda kuti vapfume, nekuti pfungwa yekuda kuti vashandise mapatsi evanhu mukuramba. Isusu sangano reZinata hatitenderi kuti vanhu vanga vachishandisa mapoti pati, kasi tiri kuona kuti kute ng'anga dzinenge dziri kutuma vamwe vanhu tsipi kuti vatoiti mabasa ivazo, kuti ng'anga idzodzisi tototora kuti hatidzide musangano reZinata vanoshanda vachishandisa mapatsi evanhu. Kasi mukuwanda kuri kuita zvinhu tikuona nyaya dzikuendera mberi tichiwana ichokwadi ichocho.
Asi sekuru, pane kuunganidzwa kwepfuma kungapfuura here kushanda nesimba uchiburitsa dikita? Pane mishonga ingaita kuti vanhu vaite mari here?
Izvozvo kazhinji tisu totarisira kuti munhu unosevenza kwete kuti uroyi unanga uroyiwa, tinoona muhuru zvokuti unoda kuti ive ushande kune chimwe kana chikwambo chinokudi chinokonzera mari wakagara imungoka idzodzo. Wakuita uroyi unoda kuti unoda kuti uwane kushandisa vanhu kuti iwo zviwane, saka zvinhu zvatisingakurudzire isusu.
Kune vamwewo sekuru zvakare vanoti maprofita vari kupindawo zvakare munyaya dzekushandiswa kweropa idzodzi, kudeurwa kweropa vachiti vari kurapa. Zvii zvamungataurawo kune ivo vanenge vachiita zvechiprofita?
Kune vanga vachiita zvechiprofita isa hatikurudziri, tingati mabasa ane chekuita nekudeura kweropa futi uchiita kuti iwo kudziridze kana basa rako ndingamunge vanoungana vanhu vakawanda kuti ndiwane mari yakawanda. Hatizvikurudzire hangu izvozvo inyaya dzatiri kunzwa kuno muAfrica tiedzikwedzimwe dzatinozwaona naGhana vanenge vatinoona vanovarikupuwa masimba ivava kuti vamaprofita ivaya vachiita sekuti vakwanise kuunganidza vanhu vakawanda vaite mari. Isusu hatinoona urapi husina kuchena, husina kunaka. Zvino mukwedu kuZinata kuti nemafaith healers, mafaith healers vane marapiro avo ekuti vatovatakuti aiva hatidi zvine ropa. Saka tinowanzo kukudziridza mamembers edu kuti vadzidziso iyi kuti vazive vabude mukushandisa zvinhu zvinoteura ropa kana izvo kutindira kuti ndipfumeisa, hatikurudziriwo kana kupfuma kukadaroko kuti unoshandisa ropa rakaa kunga mwana mudiki.
Imi sesangano sekuru reZinata, muri kumboitawo here dzidziso kunhengo dzenyu kanawo nevanhuwo zvavo pamusoro pekuipa kwenyaya dzekuchekeresa vana idzi kana kuchekeresa vanhu mukutsvaga pfuma?
Kufamba tichienda maprovinsi ese tine mawe awareness campaign program yedu Spirit of Peace yekuti tidzidzisa futi nhengo dzedu dzezinata kuti dzive dzinobuda musangano yedu hatitenderi vanhu vanoshandisa chinhengo mukurapa ngatishandisei mishonga yatakapuwa namwari nemitini yedu kwete zvinoteura ropa handizvo zvatinotarisira kurapa kwevarapi vedu vezinata saka tiri kuita maprograms tiri kufamba zvihongu maprovhinsi sofa takavha maprovhinsi ari kwana mafai saka tichiri kuenda tichakavha 10 provhinsi dzese tichiita dzidziso yekuda kuti tidzidzise vanhu nevarapo ivava vedu kutayo ngavasati hatidi kuona urapi hunoshandiswa ropa remunhu shandisai mishonga yatakapuwa namwari ndiyo yatinotikurudzira muurapi hwedu saka ndoo zvimwe zvinhu zvatiri kuita sesangano rezinata tiri kudzidzisa nhengo dzedu tichitaura matunhu ese tichitenderera tichipa dzidziso tisenzwe pamwe chete nemaorganisation ese tipise nhubu dziri kunetsa tingadzizi kana tichitarisa tinotoda kuti uranga hunoiwa tisingafaririwo futi isisi varapi vekuzvidata
aiwa ndinotenda zvikuru sekuru sivanda kuwana nguva yekutaura nesu
aiwa musara zvakanaka tere
manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai muchirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vatambi venhabvu vanotambira zvikwata zviri muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nekunyevenutswa kwemitemo yanga yachirambidza kutambwa kwebhora munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vatambi venhabvu vanotambira zvikwata zviri muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nekunyevenedzwa kwemitemo yanga ichirambidza kutambwa kwebhora munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vatambi ava vanga vave negore nemwedzi mishanu vasingatambi bhora mushure mekunge sangano rinofambisa nhabvu munyika iyi reBotswana Football Association ramisa mitambo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvakasiya vatambi venhabvu vari pamhene vasina chinovapa chouviri muupenyu hwavo. Asi kuziviswa kwekuti nhabvu iri kutarisirwa kutanga kutambwa muna Nyamavhuvhu kwapatarisiro yakanaka kuvatambi vakaita saTerence Mandaza uyo anotambira chikwata cheBlack Forest icho chiri muDebswana First Division South.
So I think kuti chinhu chinei chiri bhoo kuti titangotanga kutamba bhora because gore rakarebesa munhu ara pasina action yamune muchiita saka I think kuti chinhu chitori zvinofadzawo kuvatambi.
Mandaza uyo akambotambira chikwata cheplatinum stars kuSouth Africa nechikwata chikuru muBotswana cheTownship Pro anoti akatanga business rekutakurira vanhu zvinhu panguva yelockdown muBotswana.
Kana ndichita zvetransport pane motikari dzarandinadzo local dzinechimotakurwo zvekuti vanhu vana pane zvavanenge vanazvo vanenge vachingoshandisa vachitakurawo.
Mumwe mutambi anobva kuZimbabwe achitambira chikwata cheSecurity Systems Morosi Ruzivo anoti akadzidza kuti bhora rinogona kurera munhu kwenguva pfupi pfupi.
Bhora hakuna garanti yekuti mara mangwana rinenge rakamira sei. Plus ndopa ndakatanga kuona kuti any moment bhora rinongopera and munhu anofanira kugadzirira kuti kana bhora rapera ndichazova chii because kana rikanzi haridzoke chaizvozvi zvazvingori ndo zvimwe zvazvamufukanzangu kuti kana rikanzi haridzoki haritadzoki kana ritadzoka after 5 years tinenge taapapi pakurarama. So ndopa ndakaona ndikati unogona kungosiya bhora upanzira uchiri kutota unoda kuti utingwarirei.
Kudzanai Machazana uyo anotambira chikwata cheNotwane Football Club muguta reHaboroni audza Studio 7 parunare kuti zvaimuremera kuti akwanise kuchengeta mhuri yake nevabereki panguva iyo anga asiri kutamba nhabvu.
Zvona zvakaoma cause taitokona kuti tochengeta sei mhuri apa unoziva unenge une vana futi vana they won't understand kuti zvichizviti vanenge vachida futi patable saka isisava zvakaoma. Zvanga zvakaoma tiwana lai zvanga zvakaoma.
Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheTownship Rollers vaZakaria Muzadzi vanoti vatambi vebhora vakafanira kuziva kuti nhabvu inofanana nemuenzano uya achienda. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rachoto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.